Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina ndira 11/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC Vemapato anopikisa vanoti havasi kufara nekusapiwa mukana nezek kuti vapewo pfungwa dzavo mukusharwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota muchirongwa chekunyoresa kuvhota chakawedzerwa nguva vachiti zek yakasiya dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakaita semigodhi nemapurazi Mubatanidzwa wemachechi weDivine Destiny Network unoti hurumende yava munangagwa ichiri kutatarika kutevera bumbiro remitemo uye uri kukumbira hurumende kuti isiyane nemaitiro evaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Munhau dzemitambo aive murairidzi wechikwata chenhabu cheDynamos uye maWarriors anovamba chirongwa chitsva chekubatsira vatambi vasina zvikwata zvekutambira kuti vawane mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemapato anopikisa vanoti havasi kufara nekusapiwa mukana nezek kuti vapewo pfungwa dzavo mukusharwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota muchirongwa chekunyoresa kuvhota chakawedzerwa nguva vachiti zek yakasiya dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakaita semigodhi nemapurazi mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
Mapato aya anoti anoshamiswa zvikuru kuti zeki yakatadza kuvhura kana nzvimbo imwe chete zvayo yekunyoresa kuvhota muchinhoyi vachiti kune nzvimbo dzemigodhi dzakaita seAlaska neShackleton Mine idzo dzinogara vanhu vakawanda vaisabvumirwa kuvhota vachinzi hazvisi zvizvarwa zvizere zvemunyika. Nengo yeMDCT inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai inoona nezvesarudzo vaEdward Kadewere vanoti zeki haina kubvunza vemapato zvematongerwo enyika pavakasarudza nzvimbo dzekudzokorora kunyoresa kuvhota. VaKadewere vanoti umbimbindoga wezeki uhu ndihwo hunoita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyaya dzesarudzo munyika.
Ndaandichitarisa kune maconstituency 2 andaona. Andri kutoona kuti kutongosiiwa whether kana kuti zviri ndizvo kukanganisa kana kuti pakaitwa mistake asi ndiri kutarisira kuti mangwana tiri kuenda kunoita liaison committee meeting yatiri kuti tigadzirise yechinhoi nekadoma. Kadoma central ine 1 point yakaiswa 1 point izvozvi chinhoi haitorina.
Sachigarawo vechidiki mubato reNational People's Party kana kuti NPP inotungamirirwa nevaimbove mutevedzeri wenyika amai Joyce Mujuru vaShepherd Matose vanoti zviri kuitwa nezeki zvekusavhura nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munogara vanhu vaisabvumirwa kuvhota vachinzi hazvisi zvizvarwa zvizere zvemunyika kubirira sarudzo.
Alaska kune maaliens haikoti akapa judgment yekuti maaliens ngaarejiste kuvhota but ikoko havasi kuvhura kuti varejiste maaliens iwayo zvinoreva kuti vanga vakatorejista vavo kudhara saka maaliens apa vakapiwa nguva nendari kuti varejisteka havasitombozviita rezeki because vari kuziva kuti ndokune election yacho zvinotoratidza kuti zvezeki ndezvongobirana maelections hapana chiripo chiri kuitwa zvichena.
Vamatose vanoti bato ravo harivimbe nekufambiswa kwesarudzo kunoitwa nezeki.
Isusi tebato zvinhu zvezeki tisinyanyozvivimba kana kuenda kuelection tinongoenderera kuti election mutemo kuti election afanange iriko.
Patavaya wachidza kuti muchinoye mune nzvimbo yedunhu inogara yakavhurwa. Vakadevere vanoti nzvimbo dzakavhurwa kunyoresa kuvhota dzose dzine nzvimbo dzematunhu dzinogara dzakavhurwa. Uye vanhu vanotokwira zvekufambisa kuuya muchinoye kuzonyoresa.
Zvekuti varambe kupa chinoi mopapa chinoi dzokororo hazvigoni nekadomo kuti varambe on whatever reason kunyange vakada kutaura kuti kune ma stationary centers harimo kumwe kose kune ma stationary centers hariko kuma district saka chinoi cannot be exorbitant haigoni kusiiwa nechikonzero ichocho
asi mukuru wezeki mudunhu rematonaland west vaAusten Rovu vanoti kunyoresa kuvhota kwakawedzerwa nguva kuri kuitwa uku kwakasarudzwa nzvimbo dzekunyoresa vachitarisa nzvimbo dzakapiwa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa chirongwa chekunyoresa kuvhota chatanga kare
masenda arimo akawanda zvikurusa ende kasarudziro katakaaita hatina kusarudza toga asi kuti mopup iri kuenda munzvimbo dziya dzaishandiswa neRG vachipa vanhu zvitupa saka zviri nyore kuti vanangudza kuti pamakatorera zvitupa paya ndopatiri kuuya chiuyai muchiregista saka tiri kutevera itinerary yakashandiswa neRG vachipa vanhu zvitupa ndomatiri kuenda imomo ndomasendas atiri kutonyenyetora
kunyoresa kuvhota kwekupedzisira uku kwakatanga musi wa10 ndira uye kuchapera musi wa8 kukadzi vanhu vanodarika mamiriyoni mana vanonzi vakakwanisa kunyoresa kuvhota muzvikamu zvina zvekunyoresa zvakaitwa gore rapera kunyange vheki yaitarisira kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa
Batanidzwa wemachechi weDivine Destiny Network unoti hurumende yava munangagwa ichiri kutatarika kutevera bumbiro remitemo uye iri kukumbira hurumende kuti isiyane nemaitiro evaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare, mutungamiriri weDivine Destiny Network Bishop Anselmo Magaya vati ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe rwaisawirirana nezviito zvevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Bishop Magaya vanoti veruzhinji vakatarisira kuti tsika dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kusungwa zvisina tsarukano pamwe nekushungurudzwa zvipere.
Asi chanyanya kudiwa nevanhu ndechekuti izvo zvaimiririrwa navaMugabe tsika dzaizikanwa dziri associated kuna vaMugabe ndotsika dzataiti dzinofanira kupera munyika yeZimbabwe. Saka tiri kuti isusu kuna vaMunangagwa ndovanhuva kutungamirira nyika yeZimbabwe panguva dzino tiri kuti ngavatame kubva muzviito zvatinoziva zvaitwa navaMugabe zviito zvokusunga vanhu vanenge vachidemonstrata vachiexercisa kodzero dzavo zviito zvekubiridzira maelections zviito zvecorruption hunhu hwezanupf hwokufunga kuti zanupf ndiyo yoga alpha naomega yeutongi hunofanira kuitwa munyika yeZimbabwe. Saka tiri kuti isusu vaMunangagwa vanofanira kuratidza chido chekuti vari kubva zvamuchose kubva patsika dzakaita saizvozvo.
Bishop Magaya vati sesangano vanomhura zvakanyanya kusungwa kwakaitwa nhengo dzemutwakazi Republic Party kubulawayo vakati izvi zvinoradza kuti hurumende yavaMunangagwa haisi kuremekedza bumbiro remutemo. Vatiwo sesangano vari kushushikanawo nenyaya yeuori munyika vakatiwo vanoona sekuti hurumende yavaMunangagwa iri kungosunga vaive nhengo dzeG40 chete idzo dzairwisana nechikwata chelacoste icho chinonzi chaitsigira vaMunangagwa. Bishop Magaya vapa chitsvambe kune mutungamiriri wenyika kuti kana aine chido chekupedza uori anofanirwa kusungawo nhengo dzelacoste dzaiita uori.
VaMunangagwa vanofanira kuratidza yatingati muchirungu fairness kana kuti justice. Handifungi nini kuti corruption yanga ichiitika munyika yeZimbabwe yanga ichingoitwa chete nevanhu vanga vachibelonga kuG40. Ndinodavira chaizvo kuti pane vamwe vanhu vari mutimu yavo vanogona kunge vanga vari very corrupt. Tiri kushuvirawo zvekare kuti vanhu ivavo vanofanira kuteverwa nemutemo.
sangano reZimbabwe Divine Destiny Network ratiwo zvakakosha kuti muchirongwa chakaitwa nemauto cheOperation Restore Legacy nyika ipiwe zvinyorwa zvinoratidza kuti chii chaizvo chakaitika apo mauto aita aibvisa mbavha dzaive dzakatenderedza vamugabe. Bishop Magaya vati zvakakosha kuti veruzhinji vazive kana pane vakafa vakakuvadzwa pamwe nekusungwa apo mauto aitora masimba kubva kuhurumende yavamugabe.
ZDF pavakatora masimba pavakaita kuyawe vakataura kuti pane operation yavari kuita, tirikuda kuti vachipawo nyika report yakazara yokuti ndiani akasungwa uye pane vanhu here vakafa muprocess yavanga vachiita iyoyo, so that tinoita bring to account zvinhu zvose zvakaitwa neami kuitira kuti nyika yedu igopfuurira mberi zvakanaka.
Mumwe mufundisi ari musangano iri, Reverend Guthrie Gwanzura, vakurudzirawo vedzisvondo kuti vataure chokwadi kuvatungamiriri venyika pamwe nekurega kupembedza vatungamiriri zvisina maturo.
Church inofanira kuziva kuti kana uri mutambo ndirefree watoti moderator inofanira kugadzisa pane kuva pakati asichimirira maprinciple zvekurumbidza zvisina gwara tinozvishoropodza. Church ngaigone kutaura chokwadi kune vari kutungamirira nyika, pavakanganisa ngavaudzwe kunzi makanganisa matyora kodzero dzevanhu. Zvekurumbidza zvisina gwara tinozvishoropodza.
Sangano iri ratiwo hurumende yavamunangagwa inofanirwawo kupa tsanangudzo nekutsvaga kuti zvii zvakaitika kune mumwe murwiri wekodzero vaitaidza mara avo vakatsakatika mugore ra2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Ricky Mukonza, avo vanodzidzisa zvematongerwo enyika vari kuSouth Africa, vanoti mashoko ataurwa nevaive gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vakatiza munyika ekuti vari kutya kudzoka kumusha, vanoona ari echokwadi. Dr. Mukonza vanoti vamoyo vanoziva kuti vanogona kusungwa nehurumende yava Emerson Munangagwa sezviri kuitwa vamwe vavo vaive muchikwata cheG40 muhurumende yava Mugabe. Vamoyo vataura izvi pahurukuro yavaita neBBC nhasi. Tinzwe vamukonza vachitaura.
Hongu ndakatedzera nhaurirano iyoyo. Inhaurirano ndokunga yakabata munhu wese kuti anzwe kuti muzvinafundo vamwoyo vanga vaine chii chekutaura pamusoro pezvakaitika sezvo vari mumwe wevanhu vanga vari affected.
Muchiona imimi mune zvavaitaura tichinhonga zviviri zvitatu mumashoko avakaumba, pane chinonyatsobatika here chatingati ichi chavakataura ichi chinogona kushandira mhuri yeZimbabwe nhasi ichi?
Ihurumende isina kuita sarudzo dzakajeka dzinotambirika nemunhu wese. Saka ipapo ndaona sekuti vana Zimbabwe akuruma nzeve ndowako. Tinoda kuti tivhure maziso nenzeve tichiongorora kuti hurumende iyi chiko chairi kumboita. Ndochandaona chakanyanya kukosha. Asi zvepane imwe nyaya yataurwa navamoyo yekuti nhaurirano yakaitwa navamunangagwa navatangirai yaive nechekuita nenyaya yekuda kuwedzeredza maelections kuti aende kumakore matatu zvakada kunodaro. Saka inyaya dzekuti vana veZimbabwe vanoda kungoti vagare vakachenjerera kuti pane zviri kuitika nechekuseruko zvinogona kunge vanga vasati vaudzwa.
Muri kuti here zvinogona kudaro zviri zvechokwadi kuti pane nhaurirano yekuswededza sarudzo kumberi?
Kuzoona murume mukuru uye muzvinafunda akaita savamoyo otaura, ndinoda kudayira kuti pane kachokwadi vanogona kunge vasina sezvo vanga vasipa vanogona kunge vasina detail rekuti chii chai chakanyatsotaurwa. Asi kuzoona votaura vanofanira kunge vanga vaine kanenge kaumbowo kekuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka hatidi kuti tingozvidismisa nekuzvataurwa navamoyo vakatsamwira hurumende iripo. Tinoda kuti titambire nekuongorora sevana veZimbabwe kuti zvechokwadi zvimbori zviri kuda kuitika.
Avo vanga vari Dr. Riki Mukonza vari muSouth Africa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Bato reMDCT rinonzi nevamwe ratarisana nematambudziko sakanga ari muzanu PF ezvimapoka ayo anonzi anogona kuita kuti bato rinopikisa iri riparare zvachose. Vari kuona zviri kuitika muMDCT vanoti kusamira zvakanaka kweutano hwemutungamiriri webato iri vaMogeni Tsvangirai kwavhurira mhepo dzakasimba dzinogona kukanganisa gadziriro yebato iri musarudzo dziri kutarisira kuitwa gore rino. Zvinonzi vatevedzeri vatatu vavatsvangirai vanoti muzvare Tokozani Kupe vaElias Mudzuri pamwe navaNelson Chamisa vatove nevanhu vari kuvatsigira uye kurwisa kuti mumwe nemumwe wavo atore chigaro chavatsvangirai ichi kana vakafunga zvekusiya basa. Izvi zvinonzi zvakonzera kuti mubato iri muve nezvimapoka zvitatu zviri kudhonzera kwakasiyana siyana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vakarerekera kuZanu PF vagadzira chirumanzu akatanga nekubvunza vaGutu mamiriro akaita zvinhu mubato ravo.
Ndoda kuti vatereri vazive kuti zviri kutaurwa izvo zvokuti bato medu rebatoguru renyika reMDC rotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai rapindwa naBhongwe Manyepo inhema. Isu tongozviverengawo pamasocial media, pamaWhatsApp, Facebook, paTwitter tongovumburuka nokuseka nendaa yokuti tinoziva kuti izvi inhema. Isu tiri bato rakabatana izvozvi mazuva maviri apera ava zuro nakupera zuro tanga tiri mushishi kuita mameeting ekugadzirira iblit yebiometric voter registration yakaextendwa iyi kuti tikwanise kukokera vanhu vakawanda vaya vanga vasati varejista kuti varejiste, nokuti mukana wokurejista uyu kana ukapera zvinozonetsa kuti vaya vanenge vasina kuzorejista varejiste. Ndo zvatiri kufamba nazvo titori mushishi kushandira kuti tigadzirire election yatinoziva kuti zviri pachena kuti tichahwina zvine mutsindo.
Vachirumhanzi, tiri kungoitawo zvekunzwa kuti mubato reMDC mune maita mapoka anogona kutsemura bato iri sezvanga zvapinda muzano PF. Munotiwo nemaonereyo?
Ndogara ndichitaura kuti hazvidi mwana ane grade 5, zvinoda mwana ane grade 1. Akutozviziva kuti NDC yaparara. Izvozvo hazvichakashamadzi, hazvichadi mascientists, hazvichadi mapolitical gurus. Zvava pachena kuti NDC yapera. Chiripo ndechekuti zvakuzikamwazve kuti Dr. Kupe mukadzi ane simba zvakaomarara bato reku matebele ndiri kunyika ino ende vari vokumatebele vari ndozva tisingatombo dikuwa izvozvo vachitsigirani kupe ikuwa kumasvingo ndo vanenge vakabatana unana vachamita nokuti vanoti hai tiri vezhira imwe saka MDC yaparara
vagutu muri kuti imi bato renyu rakabatana asi tiri kuona madande mutande vamwe vatotanga kukambena vamwe vachiisa nemafacebook page ari kutsigira vatungamiri vamwe vatomutsa yavachamisa inenge ichiteera vachamisa vamwe vari kukurudzira vavo kwamudzuri vamwe vari kuteera amai kupe imi sebato hamusi kuzviona here zvese izvo
mazuva ano vanhu vazhinji vakuita zvesocial media zvino ukada kuzviteedzera ka unotenderera musoro nokuti munhu anokwanisa kungomuka ari kumba kwake apererwa nehope ongobata kombiyuta yake kana laptop yake kana even foni yake smartphone otovhura Facebook page kana muzita manhingi kana manhingi ototanga kunyora zvomusoro wake hazvina anokwanisa kutanga zviregulata izvozvo asi hazvingatorwi izvo somucherechedzo kunzi isu sebato taakutatsurana nokuti zvesocial media ndezvesocial media munobuda nhema
vachiri mumhanzi muri kuteerera kana kutambira hezviri kutaurwa navagutu izvi
awa hazvitombodi kutomboteererwa zvavagutuka vakabvira kare vachingotaura mashoko avo ese iye zvino mukanyatsokutarisa anonzi mutauriri wavatsvangirai nezvinotaura vagutu zvakatosiyana zvinenge zvichitokotewa nemutauriri wani wavatsvangirai saka zvose izvo ndozvinokoradza kuti nepozishen yavagutu namapozishen anavamonzora nepozishen yaiye uyo anotaura vatsvangirai ukaona vaive vakuru namapozishen dzavo vachipokana mukutaura kubuda nechinangwa chepati yavo ndozvazvinoreva kuti yadini yaondomoka
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanu pf vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemdct vaobert gutu vaviri ava vanga vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa nyaya yenhau kubva kune mutori wedu wenhau Michael Kariati
pasuwa aunganidza vatambi vakarasikirwa nemabasa kupera kwemwaka wapera neavo vasina kumbobvira vawana mabasa avo vaari kugadzirira navo munhandare yemota action sports club umo vezvikwata nevanomirira vatambi vari kuuya vatarisa vatambi vavangade chirongwa ichi icho chine mvumo yefootballers union of zimbabwe iyo inomirira kodzero dzevatambi chaunganidza vatambi vanodarika zana uyezve chichange chienderera mberi kusvika kupera kwesvondo apo pasuwo ari kutarisira kuti vamwe vatambi vanenge vawana mabasa achitaura nevatori venhau pasuwa ati vamwe vatambi ava vanokwana muzvikwata zvakawanda zvepamusorosoro munyika asi dambudziko ravo nderekuti havasi kuonekwa ndosaka ivo vakoka vezvikwata nemamaneja evatambi kuti vagozovaonawo
some of these players they don't have the exposure maybe to be seen with these some of the clubs in the
vamwe vevatambi ava havasi kuonekwa nezvikwata zviri mupremier league kana mudivision 1 ndosaka takoka zvikwata izvi nevanoita zvekutengesa vatambi kune dzimwe nyika kuti vaone vatambi varipo vasina mabasa sachigaro wefootballers union of zimbabwe Desmond Maringwa anoti vari kubatsira vatambi vanenge vawana basa kubva muchirongwa ichi neruzivo rwekuti vanonyorerana sei zvibvumirano zvemabasa nezvikwata zvinenge zvichivada mumwe wevatambi vari mukamba iyi Zivanai Mhandu uyo akasiiswa basa kuDynamos anoti chirongwa ichi chiri kubatsira vazhinji achiti iye ari kufara zvikuru kubatana nevamwe vari kutsvaga mabasa
ndinozwa kufara chaizvo
Nautiva takaona vashinji wakabatsirwa na program.
Pasuwa haasati awana basa kubira muna kukazi gore rapera. Apo akasiiswa basa semurairidzi wemaWarriors. Mushure mekunge chikwata chake chadzoka kubva kuma Africa Cup of Nations ne point imwe chete kubva mumitambo mitatu. Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaSevius Manjengwa vanoti pasuwa aifarira kuve asina kudzingwa.
Swanga dzose pasuwa akasimudza timu hapanisa kurumaira kushingirira kuti timu iendere mberi.
Pamusoro pekuendesa maWarriors kuma 2017 Africa Cup of Nations, pasuwa akatora mikombe yeLeague kwemakore mana akateverana neDynamos kutanga muna 2011 kusvika muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica mukuurayiwa kwechizvarwa cheAmerica vaJoel Schramm. Boka rebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika dzemuAmerica Rewards for Justice Program riri kupa mubayiro wemari inosvika mamiriyoni mashanu yemadhora kuna ani zvake ane ruzivo runogona kusungisa pamwe nekutongwa munyika ipi zvayo kwemunhu akapara mhosva, kuronga kupara mhosva kana kubatsira mukuparwa kwemhosva yekupondwa kwechizvarwa cheAmerica vaJoel Schramm. Musi wa 2018 kurume 2012 vashiramu vaive nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muTaiz kuYemen nemunhu aive nepfuti akanga akatakurwa pamudhudhudhu uyo wakanga wave pedyo nemotokari yavo. Panguva yavakafa vashiramu vakanga vachiona nezvemabasa uye kudzidzisa rurimi rwechirungu pachikoro cheInternational Training and Development Center, chimwe chezvikoro zvekunze zvine mbiri muYemen. Mazuva mashoma mushure mekupfurwa nekuurayiwa, sangano remagandanga reAl-Qaeda riri kuArabian Peninsula rakati ndiro rakanga riine chekuita nerufu urwu. Kubva pakaparurwa chirongwa ichi, mari inoita $125 million yabhadharwa kuvanhu vanodarika makumi masere. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Chirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva roga roga uye kuti zvinobata sei madzimai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vemapato anopikisa vanoti havasi kufara nekusapiwa mukana neZEC kuti vapewo pfungwa dzavo mukusharwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota muchirongwa chekunyoresa kuvhota chakawedzerwa nguva vachiti ZEC yakasiya dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakaita semigodhi nemapurazi. Mubatanidzwa wemachechi weDivine Destiny Network unoti hurumende yava munangagwa ichiri kutatarika kutevera bumbiro remitemo uye uri kukumbira hurumende kuti usiyane nemaitiro aivaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Munhau dzemitambo, aive murayiridzi wechikwata chenhabvu cheDynamos uye maWarriors anovamba chirongwa chitsva chekubatsira vatambi vasina zvikwata zvekutambira kuti vawane mabasa. Tabatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga, ndokusiya ina ntunga milinko mo.